mafambira zviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudise pamusika nekuti maRepublicans ndivo vari kucontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze maweakness kuti kuve mamwe maweakness anouya kuzobva umwe umboo hwakawanda. Zvinoratidza kuti maRepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndivo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka ndizvakungotarisirwa ndo zvichabuda musarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment idzi, mapato akasiyana siyana anenge akuona kuti power ravo runge rauda kutorwa nekuti kubiswa kwapresident veRepublican Party kubva pachigaro chinhu chinodhamija pasi zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imomuno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
Chidzidzo chikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocesi ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba ekuti apaparwa mhosva ende mhosva dzidzi dziongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhano chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kubvirana president wenyika chaiyi. Saka atizizo chikuru chatinazvo ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti ndiye vanofanira kukwanisa kuita impeach president kana kukwanisa kuvhota kuti president akanganisa. Kochiitwawo dare rekuti kunziva kuti dare ndorinoita kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Zvinofanira kunge zviri zvakadaro kutoti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.